ngudjonga ini ndinoti dambudziko recoronavirus idambudziko ratichinaro kwechinguva chakati kuti. Saka zvakakosha kuti hurumende irambe ichiongorora mamiriro akaita zvinhu munyika maringe necoronavirus ichiita zvainokwanisa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Panyaya yekuwanza maroadblocks nekuwedzera mapurisa nemasoja, ndine dambudziko napo ipapo pakuti zvatiri kuongorora isu tiri kuona sekuti lockdown iyi iri kuitirwa varombo, haisi kubata vapfumi. Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvino izvi even kunana Harare Central Police Station varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama nekuti havana cheuviri, havana chiri kuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kudzikwa navamunangagwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo nevakuru makurukota ehurumende nevamwewo vari kumusoro ikoko, havasi kudzika kuvanhu kuti vabvunzewo vanhu kuti zvingaitwe sei kuti nyaya iyi igadziriswe.
Asi kaava maguhu, tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vari kuramba vachingofamba-famba kunyange vanenge vasina zvekuita zvokuti zvaakunetsa kuti paonekwe kunzi mutemo welockdown uyu uri kuchengetedzwa.
Ichocho ndo chinonzi chokwadi. Zimbabwe yaningati nini 94% informal economy. Kunyange vacho vari kunzi vari pamabasa vakaita sematicha, vakaita semanesi, ungaupenzi kuti minista kana kuti whosoever afunge iye kuti vanhu ivo vari kurarama nemasalari avari kutambira ari less than $100 pamwedzi. Vazhinji vari kurarama nekutengesa chino nechocho. Vamwe vairaramawo nekumbobuda vachinotenga zvinhu kunana South Africa vachiuya vachitengesa muno. Saka izvozvo ndo zviri kukonzera kuti varombo vakavanda vazare mumatorongo nekuti vanhu vari kutsvaga kurarama. Ikonomi yedu ndeyekuti munhu zvaanoshanda zuva iroro ndo zvaanodya manheru.
Imiwo zvii zvamunokurudzirawo kuti zvinge zvichiitwa nehurumende kugadzirisa matambudziko amataura?
Isusu chatiri kukurudzira ndechekuti hurumende ngaitaure nevanhu muZimbabwe. Hurumende ngairege kungodzika mutemo vasina kuita yatinoti consultation.